Vashitura mtongo edalere constitutional court nasi, mutongo mkuru we matarezi moswa, valuku malava, vati vachamisa vana kushita umbo kudare unoratidza kuti sarudzo mutwa 30 chikunguru dzakabirirwa. Vamalava, vati vachamisa vaifanira kuuya kudare neumbo wemafomu akashandiswa pasarudzo, anodaidzwa kuti maV11 forms, kuti varatidze dare kuti commission inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission ZEC yakatadza kufambisa basa rayo zvakanaka sezvavakataura mudare. Vamalava vatiwo kunyange hazvo zeke yakachinja zvakabuda musarudzo katatu izvi zvaiva mumasimba ayo uye zvakaitwa pamutemo. Vatiwo kunyange zeke yakachinja zvakabuda musarudzo katatu kuchinja uku hakuna chinoratidza kuti vamunangagwa havana kuwana mavhoti anodiwa pamutemo kuti vasanzi havana kukunda musarudzo idzi. Vamalava vatiwo vachamisa vaive nemukana wekuenda kudare rinoona nezvesarudzo reelectoral court kuti vakonzerese kuvhurwa kwemabhokisi ezvakabuda musarudzo musi wa 30 chikunguru asi havana kuita izvi. Vati mumabhokisi aya ndimo mavaifanira kuwana umbo hwanga huchidiwa nedare hwaizoratidza kuti sarudzo dzakabirirwa. Vatiwo chichemo chakasvitswa kudare navachamisa chekuti pane vadzidzisi zviuru 40 vasina kukwanisa kuvhota hachina udzamu sezvo vati hazvaizivikanwa kuti vanhu ava vaizovhotera ani uye hapana umbo hwavakauya nahwo hwevanhu vasina kuvhota ava kudare kunze kwekungotaura nemuromo chete. Mukuru anoona nezvesarudzo muzek vautoele slaigwana avo vaimbovemushandi muzimbabwe national army vaudza studio 7 kuti vafara nekuchenurwa kwavaitwa nedare sekomisheni.
Nondokuti dare ratonga sezvaratonga nhasi zvaona saka zvinoreva kuti zeki yakaita sarudzo iyi ichitevera mitemo yenyika uyezve hakuna zvayakanganisa. Vanhu vezimbabwe vapiwa mukana wokuti vaite sarudzo yavo.
Imwe nhengo yezano PF vabright matonga avo vaimbova mutevedzeri wegurukota rinoona zvekuburiswa kwemashoko vati vafara nemutongo watorwa nedare.
Dare razvadzikisa zvakatizikanwa nevanhu kodzero dzevanhu kuti zvakataurwa nevanoita zvesarudzo vezeki vaona zviri pamutemo kuti vakaita basa nemazvo zvokuti anofanira kuhwina anoita 50+1 vote zvinova zvivo zvakawanikwa kana vamunangagwa. Saka dare rakaongorora zvese izvozvo vakaona kuti basa rakaitwa nemazvo saka tokorokotedza vakahwina vamunangagwa nezano PF tichiitiwo kuna vachamisa neMDC vanomirira 5 years vokupidza zvakare. Takungokumbira vanhu kuti zvinhu zvaakuitwa zviite murunyararo pasava nekusotesana pasava nekutukana tochiita chinhu chimwe chete sevanhu vezimbabwe kwete vezano PF sevana vezimbabwe tobatana tovakanyika yedu nekuti ndo nyika yega yatinayo iyoyo.
Asi sachigaro weMDCT vaMorgan Komichi vati havasi kutambira zvatirwa nedare vachiti vanozviziva kuti vachamisa ndivo vakakunda musarudzo.
Hatimutambiri mutongo uyu nokwati tichasangana pati yokwa direction vati asi kutambira mutongo wabuda.
Munyori mukuru muMDCT vaDouglas Ngonzora vaudza vatori venhau panze pedare kuti vachaita musangano wekomiti yavo yepamusoro nemusi wechitatu svondo rinouya wekuzeya kuti votora danho ripi kubva zvino kuenda mberi zvichitevera mutongo watorwa nedare nhasi. Zvichakadai mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vaudza nhepfenyuro yeZBC kuti vafara nemutongo watorwa neMatare vakatambanudza ruoko rwavo kuna vachamisa vachiti ngavauye vashande pamwe chete mukusimudzira nyika yeZimbabwe asi havana kubuda pachena kuti vanoda kushanda navo sei. Mushure mekuturwa kwaitwa mutongo nedare vatsigiri vezano PF vabva vatanga kupemberera pakati pedhorobha kunyange hazvo vange vari vashomanana. Ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas Chiripasi.